Mumusha we Highlanders amusikudaidzwa anonzwa mushure mekunge Bosso yarova Dynamos 2-0 mnandare yeRufaro Stadium nhasi masikati ndokutora mapoints ese ari matatu. Aka kave kechipiri mwaka uno Highlanders ichirova Dimbare mumitambo yeleague mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga. Kukunda uku kwapinza Highlanders mapoints makumi maviri nemapfumbamwe asi iri pachinhanho chechishanu pasi peFC Platinum ngezi Platinum Stars, Simba Bora neManika Diamonds. Highlanders ine mapoints mapfumbamwe pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu nemasere. FC Platinum yacho yasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova Chegutu Pirates 3-0 Baobab Stadium nhasi masikati zvekare. Kugona kunenge kudada yati yangezvi Platinum Stars neSimba Bora nemapoints mashanu uyezve Manika Diamonds nemapoints matanhatu. Asi murairidzi weFC Platinum Norman Mateza anoti rwendo ruchiripo.
Irwendo kavo kuti tikaita izvozvo tinosvika patinoti tisviki. Kuti ndibve munondoendawo Brewers ndokona kukwira malifts kana 5 pandopano ndisvika kuBrewers.
Ngezi Simba Bora neManika Diamonds dzakatamba mitambo yadzo neZuro. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0 Caps United 0 Tier 1 ZPC Kariba 1. Asi manheru ano kune mutambo mukuru wefinari yeEuro 2024 pakati peSpain neEngland uyo uri kutarisirwa zvakanyanya nevanotevera nhabvu munyika. Kunyange hazvo Spain yanga ichitamba zvinodakadza munzira yekusvika mufinari umu chaunga muZimbabwe chinoti England ndiyo iri kutora mukombe uyu. Sherman Muswera uyo aimbotambira Black Rhinos anoti ari kuisa mari yake pama3 Lions eEngland nekuti anga achiwedzera mwando pamutambo wega wega wavanga vachitamba.
Mutambo uyu wakaomarara asi kuona kwangu ndekuti ingwiriko yakabva yakatatarika asi zvaakuitika izvizvi zviri zvokuti mapedza atambira Spain vapana England inokwanisa kukwidza paexperience vana nyamawa yeza goodles but pane paunobvaisa vapana so England ndiri kuipa statement inoti zvokupina muexertime was cheap.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vadarlington chifamba vanoti England iri kutora mukombe uyu nemhaka yevatambi vayo avo vagara kwenguva refu vachitamba vari pamwe chete.
Kuvimba kwangu ndiriona kuti England inopedza bhora ranhasi nanairenji revanotora kapu. Ndichidaro kuti vanotora kapu inhau yemaexperience yemaplayer.
Aimbotambira Caps United neZimbabwe Alois Mujira anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti mukombe unokwanisa kuenda kwese kwese. Spain yakatora mukombe uyu katatu muna 1964, 2008 na 2012. England haisati yambotora mukombe uyu kunze kwekupinda mufinari kamwe chete muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.